Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti vatoveri vemutambo uyu vanofanira kubudisa samba chete yehumbo wekuti vakabaiwa nhomba dzakakwana dzekudzivirira COVID-19 kuti vapinde kunoona fainari iyi. Asi vaMajonga vabuda pachena kuti magedhi achavharwa kana vatsigiri vanotenderwa nemitemo yeCOVID-19 vangopinda munhandare iyi. Hurumende inotendera vateveri vemitambo vasingadarike zviuru zvishanu kupinda mudzinhandare kunoona mitambo. Finally, yeDomestic T20 iyo iri pakati peMountaineers neAlliance Eagles ichange iri muHarare Sports Club kutanga nguva dzekudya kwemasikati. Alliance Health Eagles ichange ichitarisira mashiripiti kubva kuna Tinase Kanhukamwe chamuchibhabha kudzai maunze na Wesley Mandevere kuti itore mukombe uyu. Asi Mountaineers iyo ine vatambi vakaita saKevin Kasusa, Shingi Masakadza naTony Munyonga yakagadzirira zvakasimba kusimudzawo mukombe mukuru uyu. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe chere kusimudzira makundano acho e2022 Curry Cup muSouth Africa mangwana nemutambo neNorthern Free State Griffons. Chikwata ichi echo chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chichatamba mitambo mipfumbamwe kumakwikwi aya kusanganisira neKenya musi wa9 kubvumbi. Vamwe vatambi vari muchikwata ichi echo chiri kushandisa zita rekuti maGold Scouts vanosanganisira George Saungweme, Clopas Kundona, Connor Pritchard, John Stander naKeith Chawira. Zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano aya kugadzirira makwikwi e2023 World Cup ayo iri kusangana neIvory Coast makota finari. Sachigaro weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti mitambo yeCurry Cup ndiyo rwendo rwekutanga munzira yavo ye2023 World Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei. Saka zvese izvi tichange tichitarisira kuti tiwane mimwe mitambo yatichatamba tisati tasvika paIvory Coast.
Ko South Africa uku Zimbabwe ichatamba zvekare neGeorgia iyo yadongorera 2023 World Cup ichikwikwidza kuEurope. Totarisa nhabvu. Zvikwata zviviri zviri kukwikwidza kutora mukombe wekatsu Laga Premier Soccer League, Chicken Inn neManika Diamonds zviri kusangana zvichiedzana masimba ekuona kuti mukuru ndiani muLuveve Stadium mangwana. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints 22. Manika Diamonds iri pachinhano chechina nemapoints 10. Asi pachinzvimbo chechipiri pane Dynamos iyo iri kutarisira kukunda Black Rhinos muNational Sports Stadium nesondo, sekutaura kwemurairidzi wayo Tonderai Ndiraya.
Tiva kuramba tichingoenda mberi, tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
Cape United iri munzira kuenda kwaMutare kunosangana neTenants Musakubva Stadium nesondo, musi mumwe chetewo Highlanders yakananga kuGibbo Stadium kunobandana neTriangle. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yada vs Herentals Baobab, FC Platinum vs Wawa Mandava, Cranbourne Bullets vs Blair City Sakuba, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga, Lesondo Blawe Chiefs vs Ngezi Platinum Stars Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.